Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakaudzwa chokwadi nevatsigiri webato ravo kuti veruzhinji havasi kufara nekupindira kuri kuita utungamiri webato pakusarudzwa kwevanhu vanofanirwa kuvamirira mumatunhu avagere. Mumwe wevakataura pamusangano uyu vaEfrem Matatu vekumakoni vakati nhengo dzebato dzinovamirira musarudzo hadzizi kubva muvanhu asi kuti dzinogadzwa neutungamiri, izvo zvinoodza mwoyo vamwe vatsigiri webato. Yakabva kumakoni central yakataura pamusangano uyu amai Susan Muringo vakatiwo vamwe vamiriri vavo vanoti vakavhoterwa musarudzo havadzoki kunzvimbo dzavanomiririra uye vachiita zvemusoro mavo pasina kunzwa zvido zvevanhu vemunzvimbo yavanomiririra. Vachipindura zvichemo zvakaburiswa nevatsigiri vebato ravo, vachamisa vakavimbisa kuti bato ravo richatevedzera zvido zvevanhu vemunharaunda pasina kupindira kweutungamiriri webato. Vachamisa vakatiwo zvekupindira kweutungamiriri musarudzo hazvichasi zvakaitwa zvakare. Vachamisa vakavimbiswawo kuti vose vakasarudzwa vakatadza kuita basa ravakasarudzirwa, bato ravo richavatorera matanho akasimba zvikuru, vanhu ivavo vachibviswa kupinda vanhu vanogona kuita basa ravakasarudzirwa. Thank you. kutsva kwevanhu uku kunoitika zvichitevera mutauro wakabuda gore rapera apo utungamiriri waishorwa kuti waipindira mukusarudzwa kwevanhu izvo zvakapa kuti MDC ikundwe musarudzo dzenhengo dzeparamende sezvo vamwe vatsigiri vebato iri vakaramwa sarudzo idzi mushure mekunge vamanikidzwa kutambira vamiriri vasina kuvhoterwa neveruzhinji musangano uyu wakapindwa neutungamiriri weMDC hunosanganisira vatevedzeri vavachamisa vatendai biti naamai linet karenyikore pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato vajob scala vamiriri veparamende makanzura nevamwe ndakamirira studio 7 namutare ndini lwedhamoyo.